mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 5 gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takuda kuti uremekedzo waticha womurairidzi hunge huripo kuitira kuti remangwana redu redzidzo ringe richifamba munyika, remangwana rewana wedu ringe ririko. Zvinobvira pakuremekedza ticha kuti anga ari munhu womunyika.
Nhasi izuva rekucherechedza varairidzi pasi pose.
Tiri kuona zvedu zvavari kuita, asi sarudzo dziri kutoitwa. Tiri kutoendera mberi tichinogadzira sarudzo kumawodhi kwese kune munhu akanzisi. Kukashaika munhu kune vanhu vakasiya basa.
Bato reMDC Alliance rinoti richaenderera mberi nesarudzo dzaro muna zvita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevasere. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane makumi masere nevasere 7888. Nezuro vanhu vatatu vakabatwa nechirwere ichi vachitapurirwa munyika. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 6359. Asi nyika dzinopfuura zana pasi pose dzichacherechedza zuva revarairidzi. Musi wa5 Gumiguru izuva rakatanga kucherechedzwa makore ese kubva muna 1994 riri zuva rekutenda varairidzi vose mukupa kwavo ruzivo kuvanhu pasi pose. Varairidzi vemuZimbabwe vanotarisirwa kuungana muguta reGweru mudunhu reMidlands, apo vatungamiri vemasangano anomirira varairidzi vachataura kuvarairidzi pamwe chete nokuverengawo mashoko ekurudziro netsigiro anobva kuna mamwe masangano evarairidzi nevashandi pasi pose. 5 Gumiguru rakadzikwa sezuva rekucherechedza varairidzi nesangano revashandi reInternational Labour Organization neUnited Nations Organization for Education, Science and Culture. Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti zvinosiririsa kuti zuva rekucherechedza mabasa akanaka anoitwa nevarairidzi rinocherechedzwa panguva iyo varairidzi vari mumatambudziko akadzama muZimbabwe, uye apo hurumende ichibata varairidzi nenzira isina kunaka.
Asi izuva rekurangarira varairidzi pasi rose. Paine themu yekuti teachers leading in crisis and reimagining the future. Saka tinorikoshesa zvikuru, uye tikusangana panguva yekunge varairidzi tiine dambudziko muno muZimbabwe kunyanya rekunge takagara kudzimba tisina zvikwanisiro zvokuti tiwane kurarama kuti tinge tichienda kumabasa, nekuti employer wedu haasi kukwanisa kutipa mari panguva yatichida mari. Mpilao edu ari kutarisa matambudziko edu, oregedza kuadresa matambudziko edu. Saka isu sevarairidzi tine thimu yedu yatinayowo muZimbabwe.
Dingindira renyu kana kuti thimu yenyu inoti?
Yekuti restoring teachers dignity. Ithimu yatiri kuuya panguva yekunge uremekedzo wemurairidzi washoreka nekuda kwezvaari kuwana uye zvaari kupiwa. Saka tiri pakuti murairidzi ange achiremekedzeka.
Saka zuva ranhasi mucharicherechedza sei sevarairidzi?
Tinenge tiri kuGweru takaungana sesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, patichazofamba tichiita nyunyuto dzedu nhasi. Uyezve tine vatatumira kuti vange vaende kuhurukuro. Pane hurukuro dzanzi nemu naemployer wedu dzinge dziriko, wachange wariko zvakare. tichange tichitaura tiri mumabhodhurumu nevaenda asi patiri pakati paground tichange tichipa futi nyuto dzedu idzodzo idzo kuti panguva ino takuda kuti uremekedzo hwaticha hwemurayiridzi hunge huripo kuitira kuti remangwana redu redzidzo ringe richifamba munyika remangwana rewana wedu ringe ririko zvinobvira pakuremekedza ticha kuti anga ari munhu womunyika
zvimwe zvamuchange muchitaura pamusoro pazvo ndezvipi
dzimwe dzenhaurirano dzatichange tichikurukura muzuva ranhasi maringe netimu yedu iriko yeglobal yeworldteachers day ndedzekuona kuti panguva ino yedambudziko yatakasangana nayo yecovid-19 zvii zvimwe zvatingaite kunyange patinosangana nematambudziko akafanana neyakamboitika yecyclone idai yekuti zvikoro zvakaparadzwa panguva ino yecovid-19 zvikoro zvakambomiswa zvii zvingaitwe kuti dzidzo inge ichienderera mberi kunyange munguva yematambudziko ndo zvimwe zvekumwe zvatichange tichitaura nazvo tichikurukura nezvazvo sevarayiridzi muzuva ranhasi
avo vange vari munyori mukuru weatus varobson chere vari parunhare kugweru nestudio 7 mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reprogressive teachers union of zimbabwe dr takaafira joe vanoti havana ruzive rwokuti mari inosvika madhora manomwe nemashanu yekuamerica $75 icharamba ichipiwa vashandi vehurumende here sezvo yakanga yanzi inopera muna gunyana gurukota rezvemari muzvinafundo mutuli ncube vakati mari iyi inova covid allowance yaizopiwa kwemwedzi mitatu vari pamudhandegere vari kupiwa madhora $30 hatina kukwanisa kubata vanyuve kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa varayiridzi nhasi vari kutarisirwawo kuenderera mberi vachiramwa mabasa vachinyunyuta nemari yavari kutambiriswa Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Joe.
Hapana chakajeka chakataurwa pamusoro pe $75 COVID allowance. Chatakangoona chete ndeyekuti yakaita zinda kupa zinda kutorera. Varayiridzi vakaiwana 2 months mwedzi wechitatu ikabva yadini tangowana isisipo yatorwa nehurumende. Chimwe chinonetsa ndechekuti even mari yacho iyoyo varayiridzi vakawanda vasati vatoikwanisa kuitora kubva yekutanga kwacho
nechikonzero chei chaizvo isiri kutoreka mari iyi nekuti kahurumende yakati yavepo
nokuti zvichitaurwa zvainzi inoita munostoro account munhu okwanisa kuzonotenga nayo asi vese vakazama kuti vamboita izvozvo hapana kana mumwe chete akakwanisa kuti aise munostoro account vazhinji vanhu vatotravhela vachibva kumarural area vachienda kumabhengi vachingonzi haisati yanaka nanhasi havasati vatoiwana saka iyi mari inoti hazindakupa zindakutorera isina mutupo uri clear uyezve isingauyi zvakajeka ende inenge ichinyepa kuti US$75 iyo isiri vanhu vese vakaiwana vakatoiconvedza kuisa mumarts ndokuti vaiwane hapana munhu wakawana US$75 saka isusu zvekunyengeterwa herisadza mutope sevanhu vakuru hatindi chatakanzwa hurumende ichitaura uyezve chinokalamadza ndochokuti yakaiti ine cost of living adjustment yakati ichange yabhadhara by musi wa2 oktobha but dambudziko riripo futi pahurumende nderekuti isu hatina kumbokumbira cost of living adjustment
chii chamakakumbira vazho handiti manga muchiti muri kuda kuti mari iwedzerwe here
takakumbira kuti isu tinoda salari dzedu dzaitambirwa navarayiridzi muna october 2018 yatinoti restoration of the salaries purchasing power ndo zvinoda varayiridzi izvozvo mwana anokumbira huveiwo mupanyoka saka ndo dambudziko rine hurumende yekuti inoita zvayada asi isingadi kuti titaurirane paine yatinoti collective bargaining iyo inoda collective begging plus inoda kuti isarudzire vashandi vanhu vanovatungamirira
munorevei apa vazho mungajekesa here
iyo organization inonzi Apex Council mandate yayo yakapera kudhara vaifanira kunge vakaita 2 years iko zvino vava mugore rechi5 vasina mandate ende tiri kutonzwa kuti vakaita iko zvino imwe inonzi confederation urutonzvinetseka kuti confederation yacho yekuti vanhu vatungamiriri nai ndovanoenda muchechi vopana zvinzvimbo maorganization asingazvizivi sei.
Semaonero enyu chii chinofanira kuitwa kana pachida kuumbwa sangano rakadai?
Kana tichida kuita izvo tinofanira kunge taita mafederation. Maunion leaders, imwe union imwe neimwe yodamwa kumusangano wecongress wekusarudza vanotungamirira. Asi hurumende inoda firefighting, inoda vanhu vainoita romance nayo vekuvapesikanza. Saka zvese izvozvo ndo zviri kunetsa hurumende kuti haimiri pachokwadi.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vange vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reMDC Alliance rinoti richaenderera mberi nesarudzo dzaro muna zvita, richiti kumiswa kwakaitwa sarudzo nehurumende hakuzi pamutemo. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakazivisa mazuva matatu apfuura kuti sarudzo dzose dzichambomiswa pamusoro pecoronavirus. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Pachayo vaudza Studio 7 kuti bato riri kutonga reZANU-PF rave kuzvidza hurumende. Vahlacho ayo vati hurumende iri kushandisa chirwere cheCOVID-19 mukudzvanyirira nekutyora kodzero dzevanhu.
Sarudzo dzinofanira kuti dziitwe, nekuti sarudzo ndo dzinobudisa munhu anofanira kutishambira vanhu, nekuti mutungamiri haasvisike dzega, mutungamiri anotsvisikwa nevanhu kubudikidza kunenge vaita musarudzo dzakajeka. Saka zvakataura ZANU zvekuti vari kumisa sarudzo ndonyaya yekutora korona kuipoliticisa kwatogara tichitaura, nekuti havazivi zvakuti zviitwe, havazivi zvekuti zvinofanira kunge zvichiita kuti zvinhu zvibudire zvakanaka. Saka tiri kuona zvedu zvavari kuita, asi sarudzo dziri kutoitwa. Tiri kutoendera mberi tichinogadzira sarudzo kumawodzi kwese kune mufakanzizi, kukashaika munhu kungava kune vanhu vakasiya basa. Zvese zviri kugadzira. Tinofanira kuziva vanhu nechi ndechekuti kune mawadzi mazhinji nekumamps mazhinji vakadzingwa zvisiri pamutemo, isu tinopinda musarudzo imomo under protest, nekuti vanhu ava rakadzingwa zvisiri pamutemo. Vanhu vakapinda musarudzo wa2018 vakahwina zvine mutindo, vakapapaidza vanhu veZANU-PF vakapinda muparlamend kumirira vanhu. Izvezvo kuita kwakuba akuba kuti vanhu kuratidza kusaremekedza vhoti inenge yaisa vanhu kusaremekedza kodzero dzavanhu.
Zvino kana mukaenderera mberi nesarudzo idzi iyo hurumende ichiti aiwa, zvinhu zvofamba sei ipapo kana hurumende isina kubvumirana nazvo?
Haisabvuma zvichafanira kuti zvitoitika, nekuti ndo vanhu vataura paya kuti vanhu vanoda kuenda vachigaro nekusarudzwa. Saka zvichatoitika kuti tichapinda election, election ichaitwa, haisi kuzotadza kuitwa. Hachatozviita kuti zvitoitike, ndo vacho vanofanira kuita, nekuti election pane zeki. Saka zeki ndo boka rakaiswa neconstitution kuti rirane maelections. Saka ndo unofanira kuti tipe gwara kuti tofanisa zvoshamisa sei, kuti munhu akaramba paka kutomuka utaura zvaanoda. Nyika itungamirirwe like that, nyika inofanira kutungamirirwa pasi pemutemo. Ndekutora korona kuita political weapon, chombo chekurwa nacho zvepolitics, zvine zvatikavira kana tichitaura kuti fanira kuchiitika, nekuti chirwere chinofanira kuti chine zvinhu zvinoteedzerwa kunzi musaita zvakati zvakati kuti chirwere chisapararira. Saka izvozvo ndizvo zvatinoteedzerwa pasi pemutemo unonga waitwa nevana mukoti nemadhokotera makuru. Ndo zvanga zvichifanira kuteedzerwa, kune zvava zvekutora coronavirus kuita political weapon.
Imimi bato renyu, pane mashoko arakambosvitsa here kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Isu tapana kupeana anonzi maconsultation aya, nekuti totarisirana zvekuti boka resiki iri rinofanira kuti rirambe riritaura nemastakeholders kuti zvakamira sei. Dambudziko hombe ratinaro muZimbabwe inyaya yekuti ZANU-PF yakangotochinja kutoti ZANU-PF yangofanana nehurumende.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hachayo vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi sachigaro bezanu PF mudunhu reNorth America varegis charumbira vanoti zanu PF haisi iyo yakamisa sarudzo asi hurumende vati mitemo yenyika inofanirwa kutevedzerwa vachiti batore MDC Alliance rizire magweta avasingavoni achityora mitemo inenge yadzikwa nehurumende
kuti zanu PF haisi yakabhana ma yakapostpona ma by elections akapostpona ne government. So there's a difference between the government and the party.
Vanoti vachaenderera mberi nesarudzo idzi dzama by elections vachiti ZANU PF iri kuda kushandisa chirwere cheCOVID-19 senzira yekudzvanyirira vanhu. Munoti chinazvo?
Nyaya yekuti kwanzi tichaenderera mberi, first of all ndoda kuti kana government ikati maborder tavhara, kana government ikati hakuna maairlines achapinda muZimbabwe nenyaya yeCovid, kana government ikati kune curfew nenyaya yeCovid nezvakawanda wanda zvinenge zvichitaurwa negovernment, magovernment ese all over the world vari kuita the same thing yokupasa mitemo yokuti pavanoona kuti pane loophole yokuti COVID-19 inowedzera manhamba vanovhara. And kana vakaita foresee kuti muna November or December kune maactivities akawanda holiday time vanhu vanenge vachitravela vakawanda vachiita kupinda kupisa katikada kuti ite maby election nguva idzo then stuff zvinogona kukonzeresa kuti vanhu nokuti vanhu vange vachimuva from one place to another zvinogona kukonzera kuti chirwere chenhengere checovid chipararire futi nyika yese and izvozvozvo government inenge isingakwanisi kuzodii kuzvibvumidza. Saka kana government yati aiwa maby election topostpona tozokuudzai kuti muchamaita rini ndo zvinotevedzegwa nenhengere nevanhu vesima citizens yemuZimbabwe. I'm sure veMDC Alliance vanogara vachitaura kuti they are law abiding citizens, even Champisa vanogara vachitaura kuti ave law abiding citizen. Uye kuMDC toona kuti vazhinji vacho vane maprofessional yavo vanenge malawyer and haugoni kuti kana mutemo waiswa negovernment iwe somunhu anoziva mutemo uyo uchishanda nomutemo nguva dzose ndobasa rako uramba kuti handidi kutevedzera mutemo unenge uchiitika. Aiwa, tinoziva isusu kuti kana munhu asingadi kutevedzera mutemo unenge waiswa nenyika, shamhu inomunyu inenge yakamumirira, uita zvone nguva dzousaita wochiona kuti mutemo unokupandukira sei.
Avo vange vari sachigaro vezanu PF mudunhu reNorth America varegis charumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Herald rinoti zvizvarwa zveZimbabwe neSouth Africa zvange zvisingakwanisi kudzokera kunyika dzavo pamusoro pemitemo yekurwisa coronavirus vave kubvumidzwa kudzokera kunyika dzavo vasingaendi kumuzinda wenyika dzavo. MuHerald mekare makurukota ehurumende matatu nhasi anotarisirwa kuita musangano nemasangano anomirira varayiridzi kuti vaone nzira yekugadzirisa zvichemo zvevashandi vehurumende. Daily News rinoti nyika dzeUnited Kingdom neAmerica dzakurudzira zvekare kuti hurumende yemuZimbabwe ipindudze zvinhu zvematongerwo enyika pamwe chete nezvenyaya dzezveupfumi kuti nyika ibude mumatambudziko airi uye kuti nyika iwane rutsigiro rinobva kunze. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Itwe bhikozi isusu tanguva takuvara anofanira kutoitwa bhikozi mai tanguva takuvara nenzara hapana munhu akambotenga chingwa chinosvika kuma$100 but tiri kuona zvinhu zviri kusvika kuma$100 hapana kana anything that can subdevelopa munyika muno chatatitomboona chitori nani hapana kana one saka tiri kuti maelections ngaatoitwa bhikozi tinoda kusarudza mutungamiri wenyika watinoda kwete unodikwa kwete unozvida toda uno watinoda.
Kazwai, kazwai pa Studio 7, makadiniwo, kazwai mose mose muri Zimbabwe. Zviri kuitwa izvi nezeki, zvichiitwa nezanupf nana kupe. Zvoratidza kuti muZimbabwe havatevere chinhu chinonzi constitution, havatevere chinhu chinonzi elections, kureva kuti kana sarudzo dzose dziri kuitwa muno munyika vari kuriga. Zvapachena kuti Chigumba anoriga maelections. Saka akushandisa strategy yemarigiro anoita maelections kuti anogadza vanhu vasina kuvhoterwa nevanhu. Ndivo kuti ndimi makakodzera kunge muri pazvigaro. Izvozvo zvatongova pachena chete nemuono iwoyo. Saka kana nyika ino ikaita hondo Chigumba akonzeresa hondo.
Mamunga sei komose vatiri Studio 7. Arikuona ndimufundisi vamoyo. Regai ndingotaura mashoko. Maringe nokubatwa kwakaita President Donald Trump nechirwere checoronavirus, avo vari kurapwa nemishonga yakasiyana siyana. Aiwa, ndoda kungotenda ndichiti Mwari ngaite zvakanaka, nokuti hachi chinhu chitsva. Nokuti takanzwa President Donald Trump vachitaura naye kuti muna October vaccine ichatanga kutestwa. Saka kubatwa kwavakaitwa necoronavirus takabva tangoti ndozvimwe zvimwe zvavairiva ziya kwavati sezvo tinoda kuti vari kurapwa kuchipatara kana ivo vakarapwa vakapora, kududzira kuti chinyangwe nevanhu vese vaamerica vanenge vaakutotanga kurapwawo nemushonga wakanga vachitaura kuti kutanga muna October vakisi yange yaapo. Saka kuona mutungamiri iye achienda mberi achitanga kurapwa kana nokubayiwa mainjekishoni, zvinhu zvinenge zvakanaka kune veruzhinji, nokuti zvinhu zvakakosha. Kana leader akatanga abatwa ivo vanozoteverawo vakazongorapwawo.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump avo vari kurapiwa pachipatara cheWalter Reed muguta reBethesda padyo neWashington DC nhasi vambobuda muchipatara vari mumotikari vachimhoresa vatsigiri vavo avo vakaungana pagedhe rechipatara ichi. VaTrump nemudzimai wavo vakazivisa nechina kuti vakange vabatwa necoronavirus. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti vaTrump vari kupiwa mishonga yakawanda, vachiti mishonga iyi ichiri panhano yokuedzwa uye haisati yave kuwanikwa kuvanhu vese vese. Vamwe vana chiremba vepachipatara ichi vashora zvaitwa navaTrump vachiti kumbobuda kwavaita muchipatara kunopinza vanhu pangozi, kunyange hazvo vange vakagadzirirwa kuti vasapomera vanhu utachiwana hwecoronavirus.
Zvatiri kunzwa ndezvekuti president vari stable, kureva kuti vari kurwara havo asi vari nani, havasi panhovo zvekuti havagoni kumuka. Vachiri kutambirwa asingade kuti titi is too early kana kuti ichiri nguva pfupi yakanyanyisa kuti tizive kuti mishonga yavari kupiwa iri kunyatsokuvabatsira here, sezvo vachangoitanga imwe yacho somuenzaniso, umwe unobayiwa directly muvein rendizivia unoda kuti varambe vachiutora zuva kwemazuva mashanu. Saka hatingazive kuti uchavabatsira zvakanaka here kunze kwekuti mazuva mashanu iwayo apera. Ndo patinenge takuzonyatsokuona kuti zviri kufamba sei. Asi pari zvino vari kutaridza zvavo kuti kunyange vava munhu ati kurei mishonga yavari kupiwa iri kubatsira.
Tambonzwa kuti vambobuda muchipatara zvafamba sei apa? Vanobvumidzwa kudaro here?
Aiwa, murwere anenge asingabvumidzwe kuti ampote achimbobuda achinobuda panze. Izvi ndezvematongerwo enyika. Munoona kuti vanhu vakawanda vaungana vakaungana paruzhowa rwechipatara cheWalter Reed vachivanamatira nekuvakurudzira kuti vapore nekuchimbidza. Saka iwo semutungamiriri wenyika uye semunhu ari kukwikwidza musarudzo yekuda kuramba vachitonga, vanofunga vaona sekuti zvakakodzera kuti vabude vandoonekwa nevatsigiri vavo. Asi dei anga ari umwe munhuwo zvake, hazvitobvumidzwi zvachose kuti kana munhu wabatwa nechirwere checovid-19 kana kuti checoronavirus umbopota uchibuda panze, hazvitombobvumirwi.
Pane mishonga yakawanda here yavari kushandisa?
Aiwa, iye zvinezvi vaTrump ndingati pavakatanga mishonga yavakatanga kupiwa inonzi monoclonal therapy, inogadzirwa nekambani inonzi Regeneron. Mishonga maantibodies maviri ari manufactured anogadzirwa nekambani iyoyi. Kazhinji tinoziva kuti vanhu vanoziva kuti muviri wemunhu unogadzira masoja ekurwisa chirwere chipi nechipi zvacho. Saka kambani inogadzira masoja anobatsira kurwisa coronavirus, masoja iwayo anonzi Regen-COVID-2. Yakatanga kupiwa, vakazopiwa zvekare Remdesivir, iyo yatinozivawo zvakare kuti yesemishonga iyi iyo monoclonal therapy ine Remdesivir mishonga ichiri kutraiwa kana kuti ichiri kuongororwa kuti inoshanda here, haisati yanyatsokunzi yapiwa mvumo yokushandiswa nekuti ichiri kutestwa kuti one kuti inonyatsokubatsira vanhu zvakanyanya here. Saka izvino tingati vane monoclonal therapy, vane Remdesivir, kouya dexamethasone yavawedzerwa. Saka tingati mishonga iyoyo iri mina ndo yavari kushandisirwa pari zvino. Uye vari kutorawo masupplements anosanganisira zinc vitamin supplements anobatsirawo zvakare kuti miviri wavo urambe uchibatsirikana mukurwisana necovid-19 iyi. Saka tingati munhu ari kutambirirwa zvakanyanya chaizvo chaizvo zvemhando yepamusorosoro. Kurapwa kuri kuitwa vaTrump hakusiko kunongoitwa munhu wese wese. Apa vari kutora zvese zvavanokwanisa kuti vabatsire mukuru wenyika.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni, vari parunare kuWashington DC neStudio 7.
Emuno muwarare akati wana tichiputa mbache vakanda mangara kuna maticha edu aiwiwi chamoko chati.
Purisa kambo kakambonetsa kanobva kumuchakabvu Andy Brown. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi izuva rokucherechedza mabasa evarayiridzi pasi pose. Bato reMDC Alliance rinoti richaenderera mberi nesarudzo dzaro muna zvita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.